Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vachiri kungoita zvavaiita panguva iyo vanga vari paoperation yavo. Ukange uchifamba mukati menyika, mapurisa nemauto vari kungoratidza kuti vari kufambidzana.
Mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa, kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenda kusiya basa kare.
Saka vanhu vaitirasa kuti sekutanga-tanga pavachapoinda cabinet yavo icharatidza kuti hamunhu avachinja, munhu ari kuda kuti nyika ienderere mberi. Asi kutoita kwaaita kudzosa maminista izvi kana kuti haana chaanobatsira, vangatoratidza kuti havana kusiyana sereke nava Mugabe, pachine kuti ngati vangotora template yava Mugabe vavangodzosa zvainge yakaita izvozvo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi nevamwe vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa kuti vapindewo mudare ravo remakurukota. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vodzoka kumusha nemhuri yavo kubva kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mauto anonzi achiri akazara mugwagwa achitsvaga mamwe makurukota ane chitsama akatiza munyika, uye achityirawo kuti vanofungidzirwa kuti vanotsigira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti Mauto ari kuvabvunza zvitupa, kunyange hazvo dare rakambotonga kuti hapana munhu anosungirwa kufamba asina chitupa, uye vanonziwo vari kusecha motokari dzavo. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge avo vari kushanya muZimbabwe.
Panhandare yendege kana muchipinda nekubuda, kwete kuti pabuilding hakuti muchipinda nekubuda munharaunda, Mauto achiri pepapo ndatobva kuvaona zvangu manje manje. Vachiri kungoita zvavaiita panguva iyo vanga vari paoperation yavo. Ukange uchifamba mukati menyika, mapurisa nemauto vari kungoratidza kuti vari kufambidzana, vachiratidza kuti vari kubatsirana basa, kana kuti tingati isusu tofunga Mauto ari kuongorora mashandiro emapurisa, kana kuti Mauto anoita sekuti ari kuratidza mapurisa mashandiro anofanirwa kuitwa basa, kana kuti vanenge vachishanda vese vachiratidza kuti mapurisa anofanira kushanda achiita sezvanga zvichiita Mauto pamazuva apfuura. Asi munyika munoratidza zvamo kuti vachengetedzi vevanhu vari kushanda vari pamwe chete, vachizama kuti munyika munge murambe muine runyararo, nekuti maonero angu ndekuti hazvizokasiki kuti zvinge zvichigadzikana munhu.
Asi vachiri kubvunza here vanhu zvitupa sezvavanonzi vaimboita kare iwo Mauto anenge ari mugwagwa?
Zvinenge zvatibererei vaZulu. Ndinoona sekuti Mauto akuzama kudzosera basa rechipurisa kana kuti rekuchengetedza zvemukati menyika kumapurisa. Asi ndine fungidziro yekuti namamiriro azvanga zvakaita panga pachiitwa iyo nhau yanga ichiitwa neMauto, ndinoona sekuti Mauto haasati aane chivimbo kubva kumusorosoro. Havatita sekuti havasati vaane chivimbo chekuti vakasiya mapurisa achishanda ari ega zvechimbi chimbi. Mapurisa anogona kuita basa nemazvo semaitiro vechiuto kuti vanga vachiita ivo. Saka ndiri kuona sekuti panenge pachine iye kuya kwatingati kufungirana kunyanya-nyanya kubva kune vechiuto vakanangana nemapurisa. Saka ndoona kuti vachamba vachitombotishandei zvavo vese. Mauto anenge achingovapo akamira, haachanyanyoita sezvaanga achiita vari vega, varivo vanga vaakuita basa ndiro remapurisa, vanga vari vaakuita basa ndiro revasori vachita zvavo ravo zvakare rechiuto. Vanga vatoapeka ese kuisa muMauto mabasa acho ese iyayo. Zvine izvi zviri kuratidza sekuti vakungosesekedza kuona kuti vechipurisa vangaite sei kusvikira vazenge vadzokana ivo vechiuto kuti mapurisa asvika paanofanira kunge achisvika mukuita basa ravo.
Ko, vanhu vamanzwawo vachitaura-taurawo mumakombi umo vari kuti kudii nenyaya yemauto iyaya nenyaya dzechioko umomo chinonzi changa chaakuitwawo nemapurisa mumugwagwa?
Vazulu, nyaya iri muno munyika inonyanya kunetsa inhau yekuti isu tichitarisa sembongorori tinechitidai mauto akasike kudzokera kumatambo kana kuti kumabharaki kwavanofanira kunge vari, asi veruzhinji nekuda kwekushungurudzwa kwanga kusvitwa veruzhinji, vangava vanhu vanoita zvekutengesa, vangave vanhu vanenge vachifambawo zvavo nengoro dzemoto dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzavo nekuzvityairira rega zvavo vari vashoma kozoita idzo dzinotakura vanhu vakawanda, atingati makombi kana kuti mabhazi, vanga vachishungurudzwa nekuti nguva zhinji yanga ichiperera pamugwagwa vatyairi vachimiswa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vajoy mabhenge vanoshanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamhembe kuafrica vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko avo vaimbenge vaenda kunopotera kubotswana vanonzi vakadzoka munyika nezuro. Pakapidigurwa hurumende yevaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe nemauto vamupoko vanonzi vainge vari kujapan. Pavakadzoka vakasvikira kubotswana asi vanonzi nebepanhau reherald vakange vatyaira runhare kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachikumbira kuti vadzoke kumusha. Vamupoko vanonzi vakanzi navamunangagwa vadzoke kuti vabatsire mukusimudzira upfumi hwenyika. Hatina kukwanisa kubata vamupoko kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungeme vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kushandisa mukana wakakosha wavainge vawana wekuumba hurumende yemubatanidzwa kuti nyika ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSaungeme.
Izvozvo zvatatoita kuti tinoita maministri zvakawanda kudaro, zvinoratidza kuti ivo vamunangagwa wacho nemafungiro aita vamugabe hazina kusiyana panyaya yemakurukuta. Kwaitanga kupana mabasa kwekuti vakomana makatibatsira kubvisa mugabe, makatibatsira kuita kuu, taakupai mabasa. Ndo chekutanga chiripo. Chechipiri ndechekuti vaiswa maministri vacho vazhinji, vana Patrick Chinamasa, vana Muchinguri nevamwe vese vanhu vatinoziva vakaramba vachivari makurukuta vamwe vatoo nemagore makumi maviri even anodarikidza vari maministri, vamwe vacho vatoinewo makore makumi matatu ne 37 years vari mugovernment imomo vachichinjaniswa kuti vaenda kuministri yakati vaenda kuministri yakati, asi vese tinovaziva kuti havana zvitsva zvavanazvo. Vamunangagwa pavakaita kuu vakabvisa vamugabe, vanhu vakafunga kuti vamunangagwa vachachinja, uyezve matauriro avakaita pavakagadzwa vakataura semunhu anga achiita kunge achachinja kubva pana vamugabe pane zvavachiitwa navamugabe, asi kutotanga kwavaita kudoma makurukota vehurumende kwaratidza kuti havana chavakasiyana navamugabe panyaya iyoyo.
Asika vamwe vari kuti vamunangagwa havana zvavaikwanisa kuita nekuti kwangosara mwedzi mishoma shoma kuti paitwe sarudzo, uyewo vamwe vanhu vacho va vakapinza mudare ravo remakurukota vanhu vekuti vanenge vachida kuti vakavhoterwawo kakumatunhu avo uku vanozokwanisa kunge ivo vamunangagwa vachibudirira musarudzo dzegore rinoyo.
Iyoyo ipoint, asi tikatarisa kuti dai vamunangagwa vanga vachitarisa semunhu akapinda pakutungamira vanhu vachifara kudai va munhu akuita zvakasiyana vamugabe, vamunangagwa vaifanira kunge vakazitarisa kuti aiwa ndikatanga kuchiita government iri inclusive ino vanhu vemamwe mapato zvinotibatsira kuti ivo vatovhoterwe futi sezanu p f neeven mamembers ma, ma, aveparamendi anodzoka. But tinoonawo futi kuti vamunangagwa vanga vaine mukana wekuapoinda maminista mashanu asiri maMP. Vaikwanisa ipapo kuti pamashanu ipapo vatoro kana hwani kana vaviri wemapato anopikisa, uyezve kana hwani vaviri vane zvokuita nemabhizinesi kuratidza kuti nyika vari kuchinja maitiro avari kuita. Saka izvozvo havana kuita. Chimwe chinhu chisina kunaka futi paministri yavo, nyange pavanga vachidoma vanhu vezanu vachida kuti vazodzoka, And muni wakati wacha kile sisi chichona maisha akaita wana mzimbabwe ndio kuti madzimai akawanda kupfuura varume. Saka panyaya yezora kuti ivo even waerenga kuti gender equality iyo hazina kubuda ipapo. Saka tona kuti mapointi avaita makuru kuti avo zvese vangodzorera inonzwa chirungu ya deadwood havana kutarisawo izvozvo inclusivity. Zvekuti ngatiitewo vakadzi ngatiitewo vanhu vanobva kumamapato nechi. Saka vanga vaine mukana wakawanda sava munangagwa kuti vakwanise kuchinja zvinhu vaite zvakanaka asi vatadzi
havana kushandisa mukana.
Havana kushandisa mukana zvekuti vanhu vanga vakatarisira chaizvo even mukatarisa panana Facebook nechichi vanhu even vanhu vaivakurudzira vaivasapota vachisapota even mauto kuya vakaita vanga vachiti aiwa vamunangagwa vanenge vane gwara rakasiya nerova mugabe. Saka vanhu vaitira sakuti tekutanga-tanga pavachapoinda cabinet yavo icharatidza kuti hamunhu avachinja munhu ari kuda kuti nyika ienderere mberi asi kutoita kwaaita kudzosa even maministry aizikanwa kuti haana chaanobatsira kuvataradza kuti havana kusiyana sereke nava mugabe pachiri kuti ngati vangotora template yava mugabe bva vangodzosa zvainge yakaita izvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamaxwell songweme vachitaura vari parunare kutanzania.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amairita Makarau vanoti vapeta chirongwa chechitatu kana kuti phase 3 chekunyoresa vavhoti vakawanda kana kuti voters blitz. Chikamu chechina uye chekugumisira kana kuti phase 4 chinotanga nemusi wa4 zvita. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mukuzeya nezvechikamu chechitatu ichi, tabata Amai Makarao.
Fezi yechitatu iri kufamba zvakanaka takatarisa nemagarira atakaita nekuti pane payakambotimirei. Zvakare kutanga kwayo kwakatinetsei nekuti kwakaita mvura yakawanda. Saka hatina kukwanisa kutanga mazuva ataifanirwa kutanga. Nzvimbo dzedu dzanga dzisingasvikike, mamwe matende edu irasikwa nemvura pakati apa haina kunyatsofamba zvakanchida asi iye zvino iri kuramba ichifamba hayo zvakanaka. Tinomaira kuti inopera mune zvakanaka.
Ko yechina yamati iri kutanga musi wa3 zvita
kutanga musi wa3 December kusvika musi wa19
munenge moenda kunzvimbo dzakaita sedzipi apa?
Nzvimbo dzese dzasara mumatunhu ese kana vanhu vari kuziva. Iye zvino takuenda nzvimbo dzepadhuze nemadhorobha uko kwatinofunga kuti kunofambika zviri nyore. Takatanga nenzvimbo dziri kumucheto-cheto kwemaprovhinzi ega ega. Iye zvino takuenda nzvimbo dziri pedyo nemadhorobha kunofambika kune vanhu vakawanda. Saka tine chivimbo chekuti tichakwanisa kuwana vanhu vakawanda nekuti nzvimbo dzatiri kuenda ndodzinogara vanhu vakawanda.
Tombotarisawo nyaya yemari. Hurumende iri kukuwanisa here mari yamunoda yakakodzera kuti munge muchiita zvirongwa zvenyezvi?
Hurumende iri kutipa mari hungu semakumbiriro achiri kuita. Tinodainga kuti vacharamba vachingotipa mari yeyo saizvozvo kusvika tapedza urongwa hwedu. Pari zvino hatina kunyunyuta kwakawanda pamusoro pemari.
Pane vamwe vekunzewo here vari kubatsira vakaita sana United Nations?
United Nations yakatibatsira kwekutanga sekutaura kwandakamboita. Iri kuramba ichitibatsira zvakare mune nyaya dzandakaita sekushambadzira kune veruzhinji izvi kuti BVR yakadini. Chii yatinoti voter education vari kuramba vachingotibatsira. Zvakare vakatibatsira nekutenga mimwe mishina yatichashandisa patinozenge taakupepeta mazita esa chapa atichawana kubva kunyoresa kwatrukuita panozouya yatingati madetails emavoters edu ese vakatibatsira kutenda seva ichatibatsira kuzotipepeta mazite evanhu vesevoni
saka yatopinda munyika zvese zvaagadzirwa paseva yacho
yakatopinda munyika yakatogadziriswa yakatosungirirwa yatinoti installation yekuiswa matambo anenge achibatanidza nezvimwe nzvina zvirimo iyo yatomira yatooma
zvakapedzwa riini izvi
zvakapera kundingati kutanga kwanovhemba takanga tapedza
tombotarisa vamwe vaya vaimboti tiri kutyisidzirwa nemasabhuku zvakadaro daro tiri kutorerwa mareceipt mamamboti maendesa kune mapazi akakodzera kuti vaongorore nyaya iyi muri kunzwa kuti kudii pari zvino
havafati vatipindura pari zvino asi takatarisira kuti tichaita zvakare musangano nemapato ematongerwo enyika yatinoti mapolitical parties tombonzwa kuti nyaya iyi ichiri kuenderera mberi here kana iri kuenderera mberi ivo vanotipawo mazano apo ekuti tiimise kutyisidzirwa uku tinofungidzira kuti mashombo mairi akuteera tinge taane musangano zvakare nematongerwo enyika mapato ematongerwo enyika
munowanzoita misangano navo kangani ivo vezvematongerwo enyika
tinongoita musangana navo apo patinge tangoona kuti pane dambudziko ratoda kuti tingotaura navo nezvaro tinongodanidzana zvanga zvisina hazvo kunyanya kuoma nekuti vanga vachiti tikangovadanidza vanouya ivo vakasanganawo shando kwavanenge vachita vakasanganawo nezvinenge zvino zvichivanetsa vakatikumbira kuti tisangane tinongosangana saka handingati tine zviga zvekuti tinofanira kusangana pakati nepakati tongoti apo panenge paitika chinhu chekuti tisangane tinongosangana tobva tataura nyaya yacho
chikumbiro chekupedzisira mungati kudii kune vanhu vasati vanyoresa kusvika pari zvino
ndinoda kukumbirisisa zvachose ndakamirira vezeki kuti avo vanga vachiri kuzungurira avo vanga vachifunga kuti kuda maelections achaitika ngavauyi vanyorese neuwandu hwavo tione tisvike panhamba yedu yatoda kusvika ye7 million neavo vachabva kudiaspora vachaya kuholidhe kukrismas kuzoona vabereki ngavasadzokera vasina kunyoresa ngavatitsvage tivaudze kuti togona kuvanyoresa vari papi
sachigaro wezek amairita makarau vari parunare muHarare zvichakadaro sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira rezimbabwe election support network kana kuti zesin rinoti zec inofanira kuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti mushure mekunge dare repamusoro rati zec inyorese vane vabereki kana mubereki asina kuberekerwa muzimbabwe vane zvitupa zvakanzi alien zec yakati iri kumbozeya nyaya iyi uye inotarisira kunyoresa vanhu ava muchikamu chechina mushure mekunge yaongorora mutemo wacho nemutongo uyu mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro webhodhi rezesin vaandrew maconi
mutongo wakapohwa nedaro tiri kutambira zvikuru sezesini nokuti ndozvatanga tiri kugara tichitaura tichigara tichinyunyuta kuzek kuti munhu wese ane kodzero yekuvhota anofanira kubvumidzwa kuti arejese kuvhota munhu wese anonzi muzimbabwe anofanira kubvumidzwa kuti akwanise kurejesa kuvhota asi tinoona kuti maelections ese ekumashure aya vanhu vaizivikanwa nezva rekunzi maalliance chireva kuti vanhu vane anenge ati vabereki vanogona kunge vakanga vabva kunzvimbo dziri kunze kwezimbabwe kunyanyanyanya musadak region vanga vari kunzi ivo havakwanisi kuvhota nokuti maalliance kunyange zvazvo ivo vakabarirwa muno muzimbabwe vari macitizens ezimbabwe saka tinotambira mutongo wakatuhwa nedare zvakanyanya nemaoko maviri tichifara kuti at least so-called aliens vaakukwanisawo kuti vakwanise kurejista uyezve vakwanise kuvhota kurudziro yatinayo zvakare ndeyekuti nokuti vanga vatodyambwa nechironga ichi kudhara munzvimbo dzakasiyana-siyana zeki inofanira kudzokera zvakare kunzvimbo dzayakabva payakatanga chirongwa chekurejistai ichirejista vanhu vakanga vasarira vese ivavo varejiswe kuti vavhote maonero edu vanhu ivavo vakawanda zvikuru
vanhu vangasvike uwandu hwakadii
vanogona kusvika uwandu hunokwana miliyoni vanhu vakawanda sokuziva kwenyu mumapurazi mese omu vanga mune vanhu vangavatingatiwo vanga vane maparents aibva kumalawi aibva kuzambia nedzimwe nyika dzakatikomberedza mapurazi kunyanya uyezve nemamwe mataunships edu atinawo muno akaita sevana mulobengula vana mufakose vana mbare vanga vakawanda vevanhu vanonzi vaibva kunze kwenyika
tichitarisawo nyaya iyoyo ivo vezek vari kuti vanoda nguva yekuti vambotanga vazeya mutongo iwoyoyo zvekuti vanga vachifunga kuti pada panozotanga chimwe chikamu chavo imwe phase ndo yavanozoti vatange kunyoreswa. Munoti kudini mashoko iwayo?
Tinoti handizive kuti chiri kuvakanganisa vezeki chii kuti vaite kuti mutongo uyo uimplementwe izvozvi, nokuti hapana chinonetsa apa. Mutongo wanga wakanyatsonyorwa zvakanaka kuti chinongodiwa ndechekuti munhu yaanongoenda ane chitupa chake chakanzi alien uyezve nebirth certificate rake neproof of residence, ongorejistrawo sekurejistra kuita wamwe vanhu wese. Hationi zvinhu zvakaoma ikapa. Ndoshaya kuti kozeki chaindoda kuziva chacho chii. Haisi kubvuma here kuti vanhu vamazimbabwe ivi? Haisi kubvuma here kuti vanhu havane kodzero dzokuvhota? Constitution yedu inoti munhu wese akabarwa muzimbabwe, munhu wese anonzi muzimbabwe ane kodzero yekuvhota.
Sachigaro webhodhi reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muJapan tinodzokorora vaive chipangamazano chemutungamiri wenyika tinoregerera vatereri. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzezvematongerwo enyika iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka, asi vamwe vachiti haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuenderera mberi nehurukuro iyi, Tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumhanzu avo vakarerekera avo kuZANU PF uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Chinokosha kutanga-tanga ndechekuti vaMunangagwa vatungamire hurumende nevanhu veZimbabwe nenzira yakasiyana nezvaiitwa navaMugabe. Kureva kuti ngavatungamidze kuremekedza kodzero dzevanhu, ngavatungamidze kugadza makurukota, vanhu vane unyanzvi, vanoziva basa, kwete vanhu vanenge vachipuwa masimba nekuda kwekuti kuda zvichida vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira vaMunangagwa kana kuti vari kumauto. Uyezve ngavakurumidze kuisa hwaro hwekuti nyika yeZimbabwe iende kusarudzo dzakanaka. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mauto anyanya kupindira muzvematongerwo enyika. Ngavawane nzira yavangaita kuti simba rekutonga muZimbabwe risabva kumauto, asi ribve mukuvhota kwevanhu vachitaura musarudzo kuti vanoda kutungamirwa nangana. Saka mukana wavainawo iko zvino ndewekuti ngavamutsurudze upfumi hwenyika nenzira yakatsarukana inotaridza kuti utungamiri hwenyika ndeutungamiri hwenyanzvi, kwete hwevanhu vanongoti pamberi nemusangano.
Munoonawo senyaya iyi vachirumanzo?
Well, vaMavhinga vataurapo zvakanaka chose. Dambudziko rinongozovapo muruzhinji rweZimbabwe inyaya yavanongoti mahuman rights. Ipapaapaka panoda kuti panyatsokuongororwa kuti kavachiti mahuman rights anani, uyezve mahuman rights zvichireva kuti kudini. Ndoti yangu izvozvo, but ndofungidzira kuti president vaMunangagwa kana charwa nezvamahuman rights vatanga nenyaya yovumbavha nokubva vati tarisa kahama yangu hatidi kutatanidzana. Pa 3 months dzimwe dzimitatu chiunza zvanga zvichifanira kuti zvinge zvichigara muno. Asi kana waramba hako usazodini, usazoti takaipa. I think kuno munhu ane nzeve dzokuda kuteerera asingadi kuita pachongwa tingati macrobatics okuda kuzvidza wakangwara kana kuita sei, ndofunga anzwa. Ndoenda pane nyaya yavataura yamasoja yekuti masoja asapindira mui mutongi wenyika. Handizi kuti vaMavhinga shuwa vasaita sokuti havana kuzvagwa munyika ino, ende vasaita sokuti chinonzi soja havachizivi. Kuda maybe ndingapa mufananidzo wekuti soja kuti titi sezvaitwa naSmith kuti magandanga hataiti isisu chi vana mukoma. Handimaona nyika ino kuti inge iri free yakasunungugwa namasoja. Saka nyaya yekuti anzi masoja asapinda mupolitics handizi kuti vanhu vanozviwanira kupi izvozvo. Vese magenerals varipo iye zvino vakaenda kuhondo vachijoina vachitiri kuda kurwira rusunungugo kwenyika yedu. Saka nanhasi iye zvino masoja anongorwa achisunungura vachida kuti revolution irambe ichienderera mberi. Hazvigoni hama dzangu kana tiri vanhu vanoda kutaurana chokwadi kuti nhatsi ungati masoja eZimbabwe asiyane nepolitics. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndiwo chokwadi chocho. Saka isusu seZimbabwe ngatizivikanwe kuti maZimbabwe vanoita politics dzavo idzi. Full stop. Ndokuti kuti tikope zvinoita dzimwe nyika. Dzimwe nyika hadzina kumbogwa hondo. Saka ukataura nezvehondo kwavari hazvina meaning. Vanotaura kuti what do you mean?
Vamavinga.
Ko zvino nhai vachirumbanzu. Kana tikati masoja ndo vanotonga. Saka tinogoitireiko kubata vanhu kumeso tichiti kunoitwa sarudzo. Sarudzo dzinogova dzei. Nekuti sarudzo inongoreva kuti munhu abva zera asvika makore gumi nemasere ane kodzero yekunotaura kuti ndoda kutungamirwa nangana. Ndochekutanga. Kureva here kuti kuZimbabwe utongi hwechichitera haushandi kune utongi hwechiuto. Ngazvingobudwa pachena ndochechepiri. Uyezve chotatu ndechekuti ko ivo vana mukoma vakarwa hondo tinovatenda. Ko zvavava vana sorojena zvavava kupera. Kureva here kuti vachaenda kwamupiganebwe nenyika yeZimbabwe.
Vachirumanzita kumubvunzo wakanaka chose. Bati zviripo ndezvekuti kana tichiti vana mukoma haziri kuti vana mukoma vakange varipo sinzi ava vapinda masenge point in 1980 nanhasi vachiriwo masoi handizvo iye zvino tina maMPs tine vanana vana Chamisa havana kumbobva hondo they are MPs ende vanotive maprisoner wamwe maparty ende kuhwina kwavakaita vana vachamisa vachiva neconstitutions yavo ndiyo dhemokrasi yacho saka vedwei tisaramba tichitogoredza maconcepti kana maideas ava edzimwe nyika ngativeiwo nezvedu samaZimbabwe kuti aya ndiwo matongero atinoda kana vana mukoma vava masorojena zviri kuna vanhu kuramba vachivadairi kana kuvaramba apa tiri kuda kungotaura nenyaya yekuti ngatisiyanei nenyaya yekuti yei masoja apindura mupolitics yei masoja apindura iye zvino nhasi munhu wese asiri kufara here nenyaya yamasoja yavo nhasi uno iye vamavhinga hamusiri kufara here nenyaya yamasoja mungondipindurai pakuti hongu kana kuti kwete
vamavhinga
vachirumanzu inini izvozvi hana iri kubika manhanga ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata pfuta haisiyo hazvidzo zvakaenderwa kuhondo handiti kuhondo zvainzi one man one vote ndo yakanga tiri imwe donzo rekuenda kuhondo
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vadewa mavhinga vanova gweta rekodzero dzevanhu manzwawo zvakare kubva kuna vagadzira chirumanzu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu pf vamavhinga vanga vari kusouth africa vachirumanzu vari muHarare. Nako kambo Shon Timba kubva kuna Suluman Chimbetu tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mauto anonzi achiri kungoramba ari mumugwagwa kunyange hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenda kusiya basa kare kare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vakatambisa mukana wekuti nyika ifambire mberi nekusadoma vanopikisa mudare ravo remakurukota. Tava, tashuka kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina, ntungamiri nkomo munhau dzeIsiNdebele.